manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe china zvita 14/2023 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muparamende moita bata murefu bata mupfupi mapurisa achiburitsa nechisimba nengo dzeCitizens Coalition for Change dzanga dzichipikisa kutoreswa mhiko kwevakakunda musarudzo dzemugovera. Nyaya yeChina yekupa Zimbabwe zvombo zvehondo yotemesa vakawanda musoro munyika. Meya veHarare odzingwa basa negurukota rezvematunhu mushure metsamba yanyorwa nevari kuzviti ndiwo munyori mukuru weTCCC vasengezo chavangu. Iyi ndiwo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimwe nengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti TCCC dzinonzi dzakuvara apo mapurisa apinda nechisimba mudare reparamende kuMount Abden uko dzanga dzichiratidzira kusafara kwadzo nekutoreswa mhiko kwenengo dzezano PF nomwe nedzimwe mbiri dzechikwata chevasengezo chavangu vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemutauriri webato reTCCC. Mutungamiri weTCCC vanoson chamisa vanoti vashavangu havasi nengo yebato ravo vanga vachitoreswa mhiko vanosanganisira vasikotisa kupwanya vave kumirira mabvuku tafara kumabvuku kune nengo yeTCCC vatapfuma nei masaya vakapondwa vachitsvaga rutsigiro nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nevatsigiri vezano PF asi mapurisa anoti kupondwa kwavo hakunei nezvematongerwo enyika kunyangwe asati apa umbo wacho sezvainge aivimbisa mukuzeya zvaitika mudare reparamende Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera bato rinopikisa reTCCC mudare reparamende vaClifford Sachuwayo
mamembers of parliament eTCCC ari kumira akamira pachirangano chekuti maelections akaitwa musi wa9 haasiwo chekutanga nechekuti vanhu vakadzingwa kudare reparamende vakaitwa recalled nemunhu anochavangu vakadzingwa zvisiri pamutemo
mune humbo hwacho here vahlachwayo nekuti tiri kunzwa ka veZANU PF vachiti varingotedzera zviri kubva kumatare
zvese nyika inoziva iyo ZANU PF inoziva zvakaita zvisiri pamutemo vaendera mberi vobva vabvisa vanhu vaifana kukondesta pamaelections aya vangavari vanyorwa paballot papers vakabviswa nekoti yakaitwa pakati peusiku zvinoshamisa zvinokatyamadza nyika yese vakabviswa vakarega kuvhoterwa ZANU PF ikaisa vanhu vayo vaida kuti vange vachimiririra nzvimbo idzodzo asi zvese izvi tinoona kuti kutyorwa nekumbunyikidzwa kwemutemo neku mbunyikidzwa kwevanhu kodzero dzevanhu nekuti vanhu vanenge vachida kusarudza vanhu vanenge vachida kusarudzwa vapedze zvavakuda kuvagadza mudare reparamende zvisiri pamutemo
saka zvii zvamaita mudare
madare reparamende mamembers of parliament tiriposaka aiwa isitomirira vanhu hatingaregedze zvakadai zvichiitwa vana vamasaya vakafa nekuda kwezvinhu zvakadai izvi vazhinji vari kuabductwa vachikwadzwa vanatakudzwa ngadzore vanaonarable James Chidhakwa nevakadaro vese vari kubatwa vachimbunyikidzwa nenyaya yezvinhu zvakadai kumaricos ari kuitwa asiri pamutemo tikati aiwa isusu vamiriri vedare reparamende hatingaregedze zvinhu zvakadai zvichiitika munyika medu vanhu vakatarisa saka tikati aiwa maitiro akadai haasiwo nyika hakuna kwairi kuenda hatingaregedzi nyika yedu ichiitwa zvakadai nevanhu vano mbimbindoga uryire nokukara nekusada kuti zvinhu zvakanaka zvifambire mberi kuvanhu vese
tiri kunzwa kuti nengo dzenyu dzedare reparamende dzanga dzichiratidzira dzanzi dzisauye kudare kwemavhiki mana anotevera zviri pamutemo here izvi
zvinofanira kuitika kana munhu ari mudare reparamende akaita zvinonga zvichinzi zviba mutemo, panofanira kudare rinoongorora izvi reprivileges, ndo rinofanira kupa mutongo kumunhu member inenge aita zvisizvo. Saka izvi zvekuti umwe munhu ari wani anongomuka ongotaura kuti zvakati osa mutongo wake kudanhu vedare reparamende, zvinhu zvisizvo zvinenge zvichitarisirwa zvinenge zvichiitika. Asi ndozvamataura for sure vanhu vapuhwa mamembers ese TVC mudare reparamende anzi 4 sittings vasikapindi mudare reparamende vasikakwanisi kunge vachiita basa ravo ravakatumwa nevanhu kuti vaite, nenyaya yekuti varatidzira kuti aiwa zviri kuitika zvisi pamutemo. Hatingaregedzi illegality ichiitika mudare reparamende, rinova riro dare rinofanira kuchengetedza mutemo idzi dziri kuchorwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika.
Pane vakuwara here mumhirizhonga yaiitika iyi pazopinda mapurisa?
Ehe, tine vanhu vakuwara mu mambishi-bishi nemukubatana kwaitika nemapurisa apinda zvisiri pamutemo.
Vanokokera bato rinopikisa reTCCC mudare reparamende vaClifford Hlatshiwayo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi.
Tangovaona vachiita zvavanowanzoita mazuva.
Tine urombo vateereri
zvokungotaidza ruzivo rushoma.
Asi kavari kupomera bato renyure ZANU-PF mhosva yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo dzainge dzabudirira musarudzo yemuna Nyamavhuvhu.
Kunoitika madecisions iwavo, mamwe anoitika kumacourts, mamwe anoitika kumapolitical parties kwavo ikoko. Voda kuuya kuzokanganisa maoperations anenge achiitwa muparlamendi. Kana totoenda muparlamendi kuti munhu akunzi achiitwa sworn in semember of parliament, tatopedza zvose. Kana kwaiva kukambena tingadai takatoita tikavarira kuti weda ahwine. Kana tanga tine challenge yatinayo kucourt, tingadai takadana maloya anoruzivo ruzhinji akandomirira chido chedu. Saka zvese izvozvo zvinenge zvapera, tasvika pastage zvino yokuti tiswee in.
Ko sei tazoona mapurisa achipindira apa?
Every member of parliament, whether umwe ari kune imwe political party, umwe ari kune imwe, tinotarisirwa nomutemo namastanding orders and rules kuti tiremekedze every member of parliament. Saka kana munhu auya kuzogadzwa, kana tiine zvichemo zvedu, tinoenda kumatare. Ngatisiyane neari kugadzwa, nokuti uyu apinda kuta member of parliament achishandisa the same process yakashandiswawo kuti wehwini.
Munorevei apa?
Wakatohwinawo vamwe vachitokomplaina vachiti ndabirwa kana kuti wapinda uyu ndangadai ndamudya dei vazhinji vangu vanga varipo, but wakatopinda nokuti nguva yacho ndomusi woyo ndiye wakanga aina vanhu vazhinji. Saka we should not see members of parliament vachitaridza that level of ignorance. Very embarrassing. I was very embarrassed to see the level of honorable members vachibheva nenzira isiriyo.
Vanokokera nhengo dzezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America.
Vari kuzviti ndo vakafano bata chigaro chemunyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vaSengezo Shavangu, vanonzi vadzinga zvakare meya mutsva weguta reHarare vaLove Joy Chitengu, vachivati havachisiri nhengo yebato rinopikisa iri. VaChitengu vanovekanzura weward 36 vadzingwa vasati vakwanisa mwedzi vari muhofisi mushure mekutsiva vaive meya weHarare vakazodzingwa musi wa13 mwedzi wapera navaShavangu zvakare vaIan Makone. VaChitengu vaifanirwa kudzingwa nguva imwe chete navamakone, asi vakapona neburi retsono sezvo zita ravo rakakanganiswa kunyorwa patsamba yekuvadzinga yekutanga, izvo zvinonzi zvazogadziriswa navaChavangu zvakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaWinston Chitando. Kudzingwa kwavaChitengu uku kuri kuuya kunyange hazvo dare reHigh Court rakapa mutongo unomisa kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri. Albert Mshanga, vanove vanozviti ndo mutevedzeri vavashavangu, vabvuma kustudio 7 kuti izvi ndizvo zvaitika. Studio 7 yaidzo kubata vachitando asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ngatinzwei vachitengu vachitsanangura.
Ndingo zvinzwawo pamadande mutande social media kuti kune tamba yakabva kuminista of local government yakanyorwa naminista vachitando ichizivisa kadziru kuti ndinge ndichimira basa nekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeCCC. Zvinova zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndiri muutungamiriri hweCCC hwetatsfoce yeHarare ende pari zvino handisati ndagamuchidzwa kana kugashira tsamba yekuti ndinge ndichimiswa basa. Ndiri kungonzwawo pamasocial media WhatsApp, Twitter, Facebook zviri kutenderawo zvakadaro.
Pane zvikonzero zvitsva here zvamuri kunzwa imo masocial media zvingadai zvaita kuti munge muchidzingwa hwendo uno?
Chikonzero chandiri kungonzwa ndechekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeCCC, zvinova zviri kutondishamisa kuti ndinogokona kuva nhengo yebato ratakavamba chirudzi. Uye rimwe dambudziko hombe riripo nderekuti zuro uno High Court yakaita judgment yekumisa mumwewo ari kuzviita Secretary General weCCC watisingazivi kuti anga achimira kudzinga kana kurikola vanhu vamiriri vevanhu veparliament nekumakanzi. So zviri kutondikatya mazvavo kuti kana paine mutongo wakagadzwa wakaiswa kudare guru reHigh Court kuti vange vachimira kudzinga nhengo dzeCCC kumaparliament nekumakanziri, pane chachinja here chazovapa chimba rekuti vange vachinyora tamba yekuti vange vachindirikola?
Tichiona zuva ranhasi mashanda zvenyu zvakanaka, hapana kuita dambudziko kunyange muri kunzi madzingwa kuemea.
Zuva ranhasi zuvawo randava ndakatarawo kuti ndinge ndichitenderera munharaunda yandinomiririra ndichionana nevagari kutaura kuno. Ndiri kutobetserana nevagari vemunharaunda mangu kuzama kuclear marara pane imwe dumpsite munharaunda yeKorobwa. Kutaura kuno ndopandiri iko zvino. So handisati ndasangana netamba kana kugamuchidzwa tamba iyi ndichida pamwe iri munzira kusaziva, asi zvichiri kutongondinetsa ndechekuti kunogouya tamba iriko sei kana dare guru reHigh Court rakamisa vachabangu kuti vambomira kudzinga vanhu.
Vanga vari vadzingwa pachigaro chameya weHarare vaLove Joy Chitengu vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti kanzuru yeChipinge isabvise nechisimba vagari vekwamaunganidze ichivaka dhorobha idzva pane minda yavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vekanzuru iyi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemagweta evagari anova eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu hwevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri semisa tinoti chero kuri kudzikira hapana mutapi wenhau wakafanira kutaura.
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuChipinge kwamaunganidzo uko wakamirira wagara wanogara kwamaunganidzo kuChipinge wangava neminda yavo yanga yatanga kucherwa-cherwa neChipinge Rural District Council ichida kugadzira marodhi muminda mavo ida kudevelopa dzimba dzekugara kana kuti maresidential stands pacommunal land. Saka wagari vekuChipinge kwamaunganidzo vakanyunyuta wakatsvaga magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights na mukomatare Rotazvicha, mukoma Tatenda Sigauke naSisi Pegi tavagadza veZimbabwe Lawyers for Human Rights wakamhanya kuHigh Court yekwaMutare. Sezvatinoziva kuti kwaMutare kwane High Court division. Saka wakano file agent chamber application
vachiti kudi
wachikumbira kuti wanhu wanogarawo kwamaunganidzo vasatorerwe minda yavo, vasatorerwe pawanogara. Zvakaitika last week Friday pawakafaila nemusi wechishanu pawakafaila agent court application yakanzwikwa nemusi wemande naJustice Muzenda kuMutare High Court. Justice Muzenda wakazopa mutongo wekuti Chipinge Road zvikanzo zvamuri kuda kuita izvi hazvisiri pamutemo, hamusi kuita follow in due process pachirungu.
Mutongi akakurudzira kuti paitwe sei?
Taurai garai pasi mutaure nevagari ava kwamaunganidze. Vagari vekwamaunganidze vaiti hatingatorerwi midia yedu, iminda yatagara pairi kwenguva yakareba. And tingotange nekungoona maisa michina yenyu maexcavator kungochera chera minda. Saka tiri kushungurudzika seZimbabwe Lawyers Women Rights kuti nyaya dzedisplacement kana kuti appetite chidikwa dikwa chekuda kubvisa vanhu nechisimba zvinova zviri kuitwa nemalocal authorities, makanzuro edu zvinova zviri kuitwa nemakambani, maprivate companies zvatakaona zvaitika kwana mutokoko. Makambani ayataiona aida kubvisa vanhu kazhinji kacho emachina. Tiri kuona kuti pane appetite yekuda kubvisa vanhu panzvimbo dzavakagara dzinova muchirungu their ancestral land.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reReporters Without Borders razivisa nhasi kuti uwandu hwevatori venhau vakaurayiwa gore rino vachiita basa watidererei zvichienzaniswa negore rapera. Vatori venhau makumi mana nevashanu kana kuti 45 vaurayiwa gore rino zvichienzaniswa nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 61 vakaurayiwa gore rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Ichokwadi taverenga parurwa kwerwaro rweReporters Without Borders rwemwaka uno ruchiti wandu hwevatapenhau vaurawa vachiita basa wadzikira kubva kunamba iyo inosvika 61 uchidzoka kusvika pa45. Kwatiri seMisa tinoti chero kuri kudzikira, hapana mutapi wenhau akafanira kuti aurayirwe kuita basa rake.
Ko vanenge vauraya vatori venhau munokurudzira kuti varangwe sei chaizvo vamoyo?
Vanenge vachinge vawanikwa vachinge vakakonzeresa kufa kwevatapi wenhau, mapurisa pasi rose ngaashande siku nesikati kuti vabate vanhu ava, kuvaratidze semufananidzo kuti kutapwa kwenhau haisi mhosva yatinoti muchirombi yejournalism is not a crime. Vochitora mutemo woenzanisa pakukanda pamusoro penhunzvatunzva.
Asi vanenge vachipomerwa mhosva dzekuponda vatori venhau ava vari kusungwa here?
Kashoma kuwana vachinge vachibatwa vanenge vavhiringa. Naizvozvo muunganidzwa weUnited Nations kuburikidza nechikamu chavo cheUNESCO nekubatikidza nabasa neMedia Institute of Southern Africa, taramba tongotsinidzira kuti hurumende dzepasi rose ngadzitore zviga zveUN Action Plan on Safety and Security of Journalists zvizviise mumitemo yazvo pakuitira kuti pakawanikwa anenge auraya vatapi venhau kana kuvavhiringa ange achibatwa nemutemo, kuitira kuti zvirambe zvichitumira mashoko kune nyanya dzinodai kuona vatapi venhau sezvitsiga zvinofarwa kunge zvichigoborwa nguva nenguva.
Ko muZimbabwe zvinhu zvakamirawo sei kuvatori venhau?
Isu Misa tinotarisawo zvakare nezvinoitika muZimbabwe. Takaona isu zvakare kuti uwandu hwekuvhiringwa kwevatapi venhau nemapurisa hwakadzika zvikurusa kubva kumakore ose. Mukatarisa gore ra2008 uwandu hwaisvika 89. Majournalists anga avhiringwa nemapurisa, kusungwa, kurohwa, kutambudzwa. Asi kubatanidzira nekushanda kwatiri kuita nemapurisa mwaka wazvino pakubitwa kwesarudzo kupfuurikidza kwayo, taona pasina kana chimwe chete chakaitwa nemapurisa kuvhiringidza vatapi venhau. Zvinokurudzirwa zvikurusa, uyezve unova mukana wekuti tichitora zviga zveUN Action Plan nemukushambadza mukubata kwakanaka kwevatapi venhau vasingambunyikidzwi, kuitira kuti zviite mutemo UN Action Plan.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevatori venhauremisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kumuzinda weWhite House muAmerica vaJake Sullivan vari muIsrael pari zvino umo vari kutarisirwa kuzeya nemutungamiri wehurumende yeIsrael waBenjamin Netanyahu nezvekukosha kwekusakanda mabhambo kunzvimbo dzinogara vanhu vasinei nehondo pakati penyika iyi nechikwata cheHamas. Kunyange vanhu vakawanda vari kufa muGaza, hondo iri kuenderera mberi zvavai kupa vakawanda kusanganisira United Nations kuti vakurudzire vari kurwisana kuti vambokanda zvombo pasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Izvinhu zvinofanirwa kuve zvichitoitika panguva yatiri inoi, nekuti tikuona kuti hondo yekuIsrael vachirwisana neHamas yakuchiita kuti pachiita tingati macasualities emacivilians akawanda sitereki, because ndo pane nyaya yeaid iri kunetsa and nyaya iyi iri kuafecta anoti maordinary citizens. Saka kuti nyaya ichitaurwa ichipera vachiwirirana kuti hondo ichipera zvekare, I think it's a stance in for way ichitoitwa panguva inoi.
Tiri kuona zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira ivo kuti upenyu hwevanhu vemuGaza usarambe uchirasika. Unoona Israel ichizotambira here chikumbiro ichi chekumboti vanhuwo zvavo vasarambe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa?
Israel pari zvino nezvatikunzwa zvavari kutaura, vari kuti pari zvino haisiki nguva yekutaura. Vanenge vasiri kuona senge nyaya yekutaura ingabatsire chunhu, nekuti ivo vari kuti pari zvino vakaregera kupusha kana kuwedzera kuenda mukati mepalestine umo kana vehamas. VeHamas vacho vanozoti vakahwina nyaya iyi ende vanozodzoka vachibombowa zvekare Israel. Saka veIsrael panguva ino vari kutoona senge vava kuda kuita pachirungu victory yekuda kupedza Hamas. Saka izvi hazvo zviri kuuya neyatingati maconsequences yekuti hondo iyi iri kuparadza nevamwe vasina mhosva, ende hondo iyi iri kutadza kuti paito zvimwe zvinhu zvatikati zvingave zvichibatsira vanhu vari kupalestine ikokoko, nenyaya yemushonga kana kuti zvingave chikafu. Saka kuna veIsrael pari zvino vachibvuma nekukurumidza kuti nyaya ipere yatione sekudaro.
Pane zvingaitwa here nemasangano akadai seUnited Nations General Assembly nevamwewo kuti tione nhaurirano dzekuti hondo iyi imbomiswa dzichiitwa?
Ya, pari zvino pakuchida kuti nyika dzichibatana especially nyaya yeUnited Nations kuti vachipowo kana resolution inova pachiringa yatingati ingave sustainable kuti hondo iyi imiswe, because chinangwa chacho chehondo vamwe vari kuti I think ichaitwa achieved because Israel yatipindei mupalestine imomomo vachirwisana neHamas, and vanenge vatibate vanhu vehamas kana kuti kuuraya matoro ehamas akati one day. But pane zvino chinangwa chacho chehondo ichi chakuita chichiita muchirungu zvekare not making sense. And pekutanga taiona America ichitaura kuti Israel ine mvumo yekuzvidefenda ende uyezve vaisapotawo zvekare hondo iri kuitika. But iko zvino takuona America yacho ichiita senge yakuchitaurawo ichiti aiwa izvi zvazvakuitika zvokuti macivilians akuchibatwa munyaya iyi yehondo iyi izvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka mashoko aya akauya achibva kunyika dzakatasana seAmerica nedzimwe nyika dzinoita senge dzinokwanisa kuve zvichitaura neIsrael zvinhu zvakanaka, ende zvinhu zvinokwanisa kuzounzwawo yatingati resolution inozopedza hondo iyi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nyaya yerubatsiro rwezvombo zvehondo zvinokosha mamiriyoni ene makumi maviri nemasere emadhora ekuAmerica rwakapiwa Zimbabwe nenyika yeChina nezuro yasimudza mutauro mukuru vakavanda vachiti hurumende iri kutarisa kusiko. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza pamwe nenhengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Totanga nekunzwa kubva kuna Dr. Mavaza.
Chekutanga ndechekuti toda kutenda China nekutirangarirawo panguva yakadai. China ndiyo shamwari yedu mumwaka yese mutando mukupisa mukutambura mukutambudzwa. China inomira nesu. chipocha yakatipa kana kuti donation yakatipa kungopiwawo hedu zombo zvine mari inoraudzira chinhu chikuru. Isu pataikura tinonzwisa kuti baba vemba kana vachibuda panze kunyange vasina munhu wavari kurwa naye vanoenda vakabata katemo kavo netsvimbo yavo, havasi kuti vane munhu vari kurwa naye asi vanogara vakagadzirira zvikada panze ipapo vanosangana neshumba nezvimwe zvikara zvingada demo kana gani. Saka kugara nyika ine zombo hazvirevi kuti irida kurwa.
Kutenda
mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogona kukurukura kuti kana pavangotsika vanobva vapiwa mubayiro, vanobva vapiwa chipo, tochena nechipo chezvombo chatakapiwa.
Tinzwe kuna vadzokora munoti nezvombo zvakapiwa nyika.
Uku ndo kunonzi kupenga kana kusafunga kana kuzungaira kwehurumende yedu, kuti tiri kuona hurumende yedu iri kusimbirira kutenga zvombo isu tisiri panguva yehondo. Vada kurwisana nani? Vada kurwisana nemacitizens. Kutenga zvombo vachitadza kuvaka zvipatara isi tisina majekiseni, tisina chero panado chaiyo chaiyo. Vanhu vari kufa muzvipatara umu nekuti hakuna mishonga, hakuna mishina inofanirwa kunge ichishandiswa. Manesi, vakoti, madhokotera vari kutiza munyika nekuti havari kutoona kuti hapana zvazvinobatsira kuti wakadzidziswa kuti urape vanhu asi hausi kukwanisa kurapa vanhu nekuti muzvipatara hamuna chirimo. Asi woona hurumende ichimhanya kunotenga zvombo. Vamavaza vari kuya pano vachitaurira vanhu kuti hanzi vakapiwa mahara. Hongu vanogona kunge vakaita kunge vakapiwa mahara, asi munyika medu in the world over we know that there is no such thing as a free lunch. Pane zviri kutoitika ipapa. Hurumende yedu inopa land, inopa chii, yakugadzirisa zvaiitwa nechina izvi. Saka hakuna chinhu chemahara munyika muno. SeChina inotozikanwa kuti haipe chinhu mahara. Saka tiri kuona hurumende isina hanya nevanhu.
Iyo nyaya Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Aiwa, hatingangoinamira mushonga pasina chironda. Takaudzwa tese China ikabvumirana nesu vakataura pamwe chete pamberi pevanhu kuti tapiwa zvombo hatina kutenga. Saka handizivi nyaya yekutenga kuti vari kuiwana kupi. Chepiri ndagara ndataura kuti baba havabude panze vasina kubata chombo, vasina kubata tsvimbo. Chepiri ndakuti tinzwisise kuti vajonga, kana muchifamba mumugwagwa mukanzi nemunhu ndoda kukupai bhutsu yekupfeka, imota kumba kwangu hakuna sadza ndipei uri hupfu musandipei bhutsu, haudaro unotambira chawapiwa. Zviri kwauri kuzotengesa utenge hupfu, zviri kwakiri seZimbabwe kutengesa zombo zviri zvakare. Tozosara nezombo zvakanaka, mari yacho toita zvidavitwa navadzokora. Chepiri, hatidi kufadza vaenzi nekunyeba. Zimbabwe muzvipatara medu tava kuimprova, tava negreat improvement. Mapiritsi ava kuonekwa, pachine zviri kunetsa pano nepapo asi zviri kugadzirika.
Tipendei chirongwa vadzokora, tingaona here mune ramangwana hurumende ichinzwa kurudzire yenyu yekuti itsvage mishonga pane kutsvaga zvombo?
Aiwa, ramunangagwa, ndimuri kutoona zvavari kuita vamavaza. Vari kutoisa zvigunwe munzeve, havateerere zvinodiwa nevanhu, havateerere zvinodiwa nevana veZimbabwe. Vanoita zvavo zvekugutsa ivo nevana vavo, matumbu avo, vana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo. Chandotaura vana veZimbabwe ndechekuti zivai kuti navamunangagwa nezanu PF hapana kwatiri kuenda. Kwatiri kuenda ndokwatiri kubva. Zimbabwe haimbofa yakaenderera mberi kana vamunangagwa nezanu PF vakaramba varipo. Tarisai muone zvavari kuita kuparamendi. Paramendi yedu yave dambe, yave chiseko chenyika. Ikonomi yedu yaita kunonzi kupazwa, yaenda kumawere chaiko chaiko. Hakuna ari kuwana mari, hakuna ari kurarama zvakanaka kunze kwevanhu vezanu PF.
Nhengo yeCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZanu PF mudunhu reBritain Dr. Masimba Mavaza vari kwakare kuBritain neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable, apo tiri kutarisana zviri kuitwa nevamwe kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kanqube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke ingxabangoza edalela eParliament namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobeka ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono ethiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonona kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobeka ukhetho lwama-by-elections olusanda kwedlula okubangele ukuthi usomlomo abeze amapholisa ukuthi adudule abe-TRC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TRC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhetho oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemabhuku Tafara umnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TRC umnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athuthe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. UNtungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadik yonke. Okwenziwe ngabantu ngama MP ethe parliament was the rightful cause ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliament did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakuphanya vele bekungamelanga angene eParliament. Lokufa okwenza khona uTshayende Masaya umfundisi imabhuku ngendaba zona lezi ze election. Siyakwazi ukuthi ama by elections lawa le election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye osiseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TRC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama disappearances, ama accidents, labantu abaningi ababelezikhundla, ama liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things. But uthi ubabuze ukuthi hayi lina libe ngaphi, they will never tell you. Ngoba labo bayasaba for their life. Ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So konapo hayi, they cannot do anything but sing to their master as a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliamentini kumbe liqhubeke likhona. Kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze kuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakholonywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bakhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Muringai ilunga le TCCC ebexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCCC ebesephula umthetho wedale lePhalamende okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga nedale lePhalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela okuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lePhalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani, kodwa ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba melanga yiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelunga lePhalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngale besiyahozana edala lePhalamende, siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala lePhalamende, kuyayangisa lokwana ngoba.
Bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga leTCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga leTCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe seParliament.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa sakubonya wakumbe kwafuna umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi, mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala lePhalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lePhalamende. Xa kungabanga engene an opposed, ngakhona kokuthi iCourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lowana kwaphume labana, kwayenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law. Yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe libemthetho, imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho, vele ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho amdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayethi imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yothi i-opposition yaleyo nayo ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona ekuconstitution kaScott, angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
AbeTCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugcoba ePhalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisizo sijeziswe esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angileke izijeziso zePhalamende ikakhulu umuntu ongabathi ndleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela abulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale lePhalamende. Okuthi izijeziso zenezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nayothe lulukhulu kakhulu ngelunali, kodwa luswazi amele abathaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wePhalamende.
Lelo lilunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. Umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginopala jikelelo webandla le-TCC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya wayekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uMarikhols ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe, kwakorekthwa ke kwave sokulandela iprocedure liyana, ithethe nje isikhathi eside, aso recall entsha. Hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani, asikaqhubeki ngama-recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls. Kuzathi leyo case ingadlula ke sesizabe selulolunyunyawo esilubonayo oluphambili. Hayi okwakhathesi kakula ma-recalls, leyi kayisiyo recall entsha. Kona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda, iba khona nxa sokulesizathu esifunekayo, kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi ukumkhetha akusoze kusebenze. Kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Kusiye kolunye udaba, samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemitshina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi ukumkhetha akusoze kusebenze. Kodwa bona benza inkani okuyindlela ke ukuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona, kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise, bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu. Kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecalling. Labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi. Isisenza ukuthi khona intando kaZulu ke ingenziwa. Lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekuhambe njani. Kodwa bekumethi bakukhangele khonoko ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona. Kodwa kube hlulile khona lokho. Ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCC.
Sela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana, sekube lamameya amathathu eHarare laphana. Lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansilini yeHarare laphana?
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo. Ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlo ngandlebe liyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu e-TCC lalo lilihlo ngandlebe lisiye empumalanga lelana liye entshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu. I-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekutshabalele, akusekho, amathemba kawasekho. So kuyinto embi kakhulu khona lokho. Kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-TCC, kutshengisa ukusilela kobukhokheli, kulobukhokheli obubuthundu, obungekho bukhali, ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo. okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona le. Nxa ingalungiswanga kuthi ukuthi ilizwe alinda.
Sibona lokho sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelele ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqhakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize. Abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-TPC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-records ona lawo. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kakucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelele lwebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziyalo lwidaba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TPC lise-South Africa uMnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu, sibone ukuthi singaiphi phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imbono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela babona ukuthi kungaba njani. Ngaphansi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazitshololo nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imthethandaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi. Kutshoni ngoba bahlala bekhona imthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe e-captured njani nxa izaphuma zimpumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kuthi ngabe isebenza against the US onke, but siyakwazi ukubana bona balama judgments amane abalawo asabuya esekela bona not state. I-democracy le bakhuma ngayo angazi ubana i-democracy kuhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into enale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ePhalamende lasekansilini, loko kuthiwa ngama-recall kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Kuphela khonaphana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uChuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, uyawuchuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa akusiyenzi ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho. Siyalungisana. Idemokrasi esikhuluma ngayo, sikhuluma ngedemokrasi egoqela wonke umuntu, egoqela uZulu wonke, ukuthi nje
Jenga nani niti niwinile nje, nibusa kanje. Po, kutheni senibulala abantu. Ngoba nifuna isikhundla mase sibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihloko zisabalele endaweni zonke. Into eyenzakalayo kodwa into engabelanga sinjani sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye. Condemn i-violence, condemn ama-kidnappings, sikondeme into zonke eziyana ngoba njalo zivela emakhaya abantu. Zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafithane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngathi uye mhlawumbe abantu bayavumela kwaye noba umnangagwa ube uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle. Ukhetho aluhambanga kahle. Njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle. Njalo naye akavume lento yenkulumo ngama observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu. Umalume uhlanzi izinto. Ukhetho lolu lohamba kuhle kakhulu. Yikho ubona ongamele ukuhlanga esiba recognize. Lokana utabona akuhambanga kuhle, akuhambanga kuhle. Inkulumo zabantu bona ababevele besika bele result yabo esekhanda labo. Othi bakucabanga ukuthi kuzahamba. Apho uyalile osubatha ukhabanga kuhle. Le jaha elincane lisiyakhombisa inkazana angavele asiyale sembono ngoba usekhadile. Kodwa yena ebevuye efuna ukuzokhombisa. Ungakhombisa bengakwala uyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungagcina sunjani usumwinile ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphenduka kanjani usaza futhi ufuna ukuzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU-PF endaweni lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikansili yakobulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likabulawayo. Lingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sakucela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore ase-Epping Forest nase-Rochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakulomabhese Phumula, Mpopo, Manjube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje after sejojiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sonke kodobho lakobulawayo mayor wedobho lakobulawayo director engineering chairperson we finance chairperson we future water the chairperson we engineering sicela nike lihambe lindikula liyebona uminister of finance liyebona uminister of water lebona uminister of local government sicela bedeclare ukuthi idorobho lakobulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobho lakobulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale kodwa kekathesi ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding. Akeniye khulumisakanda mathi nase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident Mnangagwa ukuze udaba lolu lulungu ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokuthulungisisa udaba lwamanzi it is like declaring a second gukurawundi edorobheni lakobulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle iwaphi amadamu asechile njalo iwaphi asebenzayo
ngaphesi mbuthi sokurongo akusamakuhle edorobheni lethu la Bulawayo ngoba in short kathesi ngamafi challenge ngizathanda ukuthi ke ninikeze ke isigodo sikamthwakazi ke isigodo samadamage singakhangela insizwa beyise i-percentage yayo kathesi ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowancema iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ize sikhangele kumzingwane esisekamdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apancema ekade ku-21.97% izadaluthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke ukuthi kube kanje sowukhangela ukuthi amanye ama-dam the ten pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Ndingakhangela-ke kulento esithi water rule water act ethi rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu ingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yiko-ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi ezibhalenje zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathi siyakhuluma izulu liyana sithi imithandazethe namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uze abe sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakubulawa zithela amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza landle ukudingake abanye ama-partners ukuthi-ke befake ikwansi ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la amadebe siyawathuma ukahlangane e-government bengabuya-ke bedabaphetheke ukuthi singethane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa nontungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gasekom. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. iStudio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Sile sizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze lo kuthiwa ngu-Chipo Mthekwa. So kuyinto edamisa esibini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ungaka ube umfana osakhulayo.
Khangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu ngathi khangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo kumephu ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi hlabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye isinabuzane so usishiya kwakhe uzasishiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundaba ezesiculo lapha eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu oyahlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nabo bahloniphe abantu abakhulazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe le nguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile phikile ukuthi naye yenze ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.